Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 29 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunova pararamo yakanaka.
This player of the year, yatu wanishikomana Lionel Chiwai. Akatamba bhora rainisa mvura mpane iyi. Then pa top goal scorer tina mukomana Jovera. Pa best defender of the year panga paine chikomana chinonzi Nake Churu.
Vechidiki vowana mibayiro yokutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva yana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya vaWallace Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu hwemuZimbabwe hwatiomera isana chiremba. Kuti mari yatiri kuwana isusu iri less than 100 US dollars and mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika, because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti. Titarisira patikatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana. Mari yawaimbotengesa chinhu yatotaimzwa nekafo kana kese. So which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo waonewo tichi iendera nezviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaicho chikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isusu sana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu wane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
VaHlambelo vanotiwo makare kare vana chiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari, asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa, ende ichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandira andoita.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba Muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi Muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera. because andikwanise kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichite sei. Unlike vange ma professions wekuti anogona kukia kia anogona kuita sei, ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba wacho ukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarema nacho. And vanofana kunzwisisa kuti atisi ku it's a strike because tinoda mari, but we are also protecting them.
Muzvare makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaende kunorapa kunze kwenyika, or even kuti munomo private munaende kunorapa kuavenues paWest End havakwanise. Vanotorarama nepo parinyatwa paharara hospital, ndoma hospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese hasipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti wedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokuta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho mishonga nemaglovhosi akasiyana siyana anodiwa ipapa apa. Havangashandi vasina chekubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vaMoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. VaMoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuChipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyi, iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mudzviti wedunhu diki reChipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mpengo iri sezvo vasiri kuChipinge pari zvino, asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani, avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuChipinge, muzvare Cheryl Dobo, kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapasti 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu itusu 4-roomed house yakatorwa marata ese, trasi ese yakapwanywa-pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu itusu inoda kutotanga futi panyuwano kuita roofing yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
Pachikoro paVeneka ndasvikapo makuseni ndichinoona kuti zvakamira sei. Ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata achona ese akapwanyirwa pasi. Then nepachikoro paVeneka Secondary School marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apwanywa pwanywa marata acho naawisirwa pasi.
Pane wamambunzwa akakuvadzwa here nemhepo iyi?
Hapa ndizvino hapana vakakuvadzwa, asi kuti dzimwe dzimba dzaitodonha chaiko nemudhuri wachona, kuti marata zvese nemudhuri wachona kusvika chaiko kuwindo level, imba ichidonhedzwa nemvura iyo iya nezuro.
Pane vakuru vekuhurumende here vambosvika munharaunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei?
Pari zvino handina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika.
Saka moita sei imba zveyakapunzwa?
Izvezvi zvitinyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakati home, ekonomi yacho nezvamarira yakaita, tatitombotsvaga kuti tione kuti marata acho ari kuita mari, tikatombosvika kwaindichadzi tikaona ari pa$63. Saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kuiro seimba yacho.
Asi imi mamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu?
Aiwa.
Ko sei musina kuvataurira?
Vatangomuka kuseni, munhu umwe neumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanayiwa nemvura kutongozviisa pazuva. Ko zvine zvidzimba hazina marata? Munhu anotongoonawo kuti opinda pai, kana paine ane hama iri pedo ine imba yakasarawo, munhu otongopindawo imomo.
Avo vange vari mumwe wevakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuChipinge South, muzvare Sheryl Dzobo, vachitaura vari parunhare vari kuChipinge kwekare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mhirizhonga inotyisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mhirizhonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri, izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana. Chinangwa chesangano iri ndechokupangana mazano munyaya dzehupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai aya anoti donzo ravo ndere kukurudzira na semadzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo uchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emudzimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa, kutengesa kune mari, nyange ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikano webasa kumwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imweo nengo ya sangano ili amairita wili, avo vane makore makumi matatu ne matatu, vano tisangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo, uye kutenga ravaberegine ama ni chikafu uche kujapa Krisimusi.
Kupera kwa gore kudaika na washia na marie, wamwa ntu kwansa kunotenga zimota, wamwa gore rinu ya wamwa wakatu tenga matraki, ekutuwa kwansa kunotanga na business, rekutakura wano zhinu. Vamwe vanokwanisa kutoenda kumusha unoita maprojects awo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastends kusiya vati seizvezvi ari December vaenda kumusha unosiya kwanisa kutenga mastends avo ekuti gore rinouya vakakandirana futi dzimari dziye munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stand yake kutovaka.
Imwe nhengo yesangano iri amai Hedwig Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzekusagarira maoko.
Zvino ndakwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati. Zvinhu zvandakanga ndisingazvizive, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichindifambira. But then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa munomu kuchitengesera matswana. Ndinokwanisa kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuziva kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri, iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kuboda hazvichabvumidzwe. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye but zvinenge zvabit expensive kuti zvisvike kunoko.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kozvino tochenda kuchirongwa chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari mumajeri akasiyana-siyana kwakaitika muzororo reKisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo regoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri vapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirwa kuti mugoredzva tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndosimba ramwari zvazvinoita nekuti ndiwo anotipa upenyu.
Vachota, tati tinzwe nematambirwo akaitwa zororo rekisimusi nevasungwa vari kumajere akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvazvakati siyanei nemamwe makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda, vachiwanawo nguva yekuwana mapresidensi kana zvipo, ivo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajeri. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Kumajeri kwakaita chirongwa chekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zviri nani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho vachizvipa kucommunity kuti takatadza, takakanganisa. Nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese, asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamuchete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaive vanenge vaine mweya wehusimbe wekusada kuzvishandira. Saka nazvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave vadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvinovasiyawo papi zvachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa vachigirwa zvipo zvakasiyana siyana?
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaino kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine dzishamwari dzinenge dzirimo mumajeri, nekuti pavanoenda kujeri vanotozoitawo shamwari. Saka napaanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotobedza shamwari yake kuti ashamwari ndachanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi, hona ndiva nasekuru wangu, ndo vazukuru, ndo vana, ndo vanani. Kana paine mukana wekuti iye arayirewo kuti endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno, dzaakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri ndeyekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanisi kuuya kuzondiona, ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera, dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kuBuruwayo, asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchirevha saidi, kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvingange zvichiitika, asi mukana wecommunication uri kucreatwa nguva nenguva, zuva nezuva, uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanovesa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Ray Choto weStudio 7 ataura nateam manager weWarila Academy vaItai Blessing Water pamusoro pemibayiro yavapa vakomana vechidiki ava.
Famba zvakanaka chaizvo, taone zuva rakanaka chaizvo, taona the best player of the year yati wanishikuma na line uchiwai. Akatama bora rainisa mvura mpana hii. Dini pa top goal scorer tina mkuma na Jovira. Pa beti defender vye panga pa inishikuma na chino Tinashe Churu.
Tinashe Churu yani makore mangani?
Tinashe Churu yani trophy.
Tochi enda pana best midfield and diana atora mbayro hapa.
Dano ni Blessing Chikwariro.
Ani makore umangani Blessing Chikwariro?
Ani 18 years.
Tukono uti mangamine nzimbo ya most disciplined player kana uti mchambi akazibata mugorera 2018 ndiani.
Okay, mchambi akazibata mugorera 2018 ano tida Jameson.
Ani makore mangani mutambi uyu?
Ani 11 years.
Ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese. Ndiani atora mubairo iwoyu?
Mjanga akatamba zvinonwisa mvura anonzi Lionel Chiwai.
Ane makore omangani Lionel Chiwai?
Lionel ani trophy.
Pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mubairo?
Tine mutambi awana mubairo we mudiki diki pane vese pazera anonzi Coaching Mujei. Ani 8 years.
Saka ndombaro kupedzisira here wa wata?
Ni the most improved player. Mutambi akashanda ne Simba chaizvo nekuti chango bvazedu kutanga takatanga academy yedu muna February. Ndi kubva ipapo muna February kusvika izvezvi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo. Ari kushanda ne Simba.
Tingadewo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei?
Takati tovapa masetifiketi anoratidza kukunda kwavanenge vaita. Uye mamenduri.
Chirongwa chenyichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara?
Chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino road ingori warila. Vanenge vachito havari kuchifarira chaizvo. Kana vabereki chaivo havari kusapota chaizvo.
Ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu?
Ndini.
Mungatiudzwe kuti pfungwa yakatanga sei?
Pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora. Saka ndakazokwara ndakaita injari zvangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kucontinua kutamba bhora. Saka pashoni yebhora ndo yakandituma kuti nditange futi kugadzira akademi yangu yebhora.
Vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara?
Inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwaMutare.
Pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino?
Mashoko andongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro, tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo especially pa training equipment, kunyange majezi zvacho atinge tichitambisa magames uyezve transport kuenda kumagames maway games. Panenge paine kachallenge apa. Ndingoti kune vese vakateererera tikukumbira rubatsiro.
Avo vanga vari manager weWarila Academy vaItai Blessing Wata vachitaura vari parunhare kukuwadzana na Rejoto weStudio 7.
Matineta shuwa waneta iwe. Matineta kani matineta. Matineta chokwari waneta iwe. Matineta kani matineta. Matineta shuwa waneta iwe. Matineta kani matineta. Matineta chokwari waneta iwe.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vari kuramba mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge. Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka. Vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 29 kumphalakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempilakahle ngokutshela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Now what I was thinking to come in is ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma election ukuthi ngawelizano vele kuzawo masolo nyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli izano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempila kahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempila kahle udokotela uBadaya Moyo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukusela izolo ebusuku hayi kuke kwabangconywana ngoba izulu beliloke lisina lanamhla emini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi siyakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukuchisa lokusweleka kwezulu, ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole zisehluleka nje ukuthi azirecove ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo nalo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu, zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba. Kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi siyakhangela for laba abalamabele, izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangene esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele. Bameke sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni abukahlumisisi ukuthi bungenela inkomo ezikhona. Lalaba abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyeli inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lo nyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwinqe izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe ukuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwenduna uMathe umnumzana Brighton Are uDuduba wababhekane lalo kwamanje waqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa awuzithi into yakhona enzisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingaweli izanu vele kuzawoma solo nyaka. But abantu bakhetha bona ukuthi babisele izanu, basibisele edubeni olufana nalolo. Kuthi nginanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police, thina asimelayo thina abantu. Konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha le mfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hhayi lo ngubona ube nzima unzima kakhulu sibili.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi, sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe ngoba lesi simo esikiswa sibuhlungu kakhulu njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana ukuthi sibapheni izinto kazithengeki. Hayi, kwasinzimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moyo uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho kodwa lokhu bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma besikhangelela ukuthi maybe izinto enxa zingatshintsha zibe ngcono kodwa ngendlela osuke yona kathesi hhayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola kula nto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitola bukho.
UNkosazana Media Sithole Westezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Sifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi
izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sibadingela ama uniform ngoba khathesi inxa kulomntwana oya ku form 1 njengami ngilaye. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathulo kutenza kususa ngusuka ngaphi ngusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Inenge emaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo unkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Kunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe bonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngenze nje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Lobanje inengi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Inengi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yesibhoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe esithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Gukama.
Lamlela.
Gukama.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Ukuqala mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugqiba kuvikezayo?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula u-1980 ilizwe selikhethwe abantu bezitshela ukuthi nakho kumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imizwa sijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana le bhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya kwase kufika nje utshani yayidubula yaphongukhapha yaphela abaonke wasele ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba?
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inthi yampela yobuhlungu babantu beZimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abantu beZimbabwe jikelele bese sifana laba abezani uPF abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babetshela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhethele esiyifunayo. Abezani uPF babetshela ukuthi sokufika ithuba lokuthi izenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu the 100 to 50 miles themselves. Kodwa ke abawizana okubuhlungu ukuthi la ube winile kanjalo if ukuthi umuntu olandela into ze media lezi ze cyber space you would have seen uthi wenga umsekeli kahulumende eginga ethembile imibuzo into the thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them when our bantu on Tumbus, and it's also for the it's difficult for the general populace of Zimbabwe. So into the man, the email will be for everyone. I don't think Gumnaga Kwala, we are Lalubutong. I don't think Machuanga, we are Lalubutong. And abandoned Zimbabwe won't get this year. Agula, Zimbabwe. So we are a wonky, Ebula, and a cemetery. So we are Raren, Agula, Lyonkinda. So we are in a very difficult situation. And in Jonga, the Supreme Gumnaga, Labo, Ava, Lokuka, Kangaluza, Gulunga, whichever whether we are Tanda, Zakumbuya, Tetela, Umbianzan. Ufisele ukuthi umnyaka olandelayo lo uqalise ukwambula lokho okuzayo ukuthi wonke umuntu angene kujabule.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani umnyaka wonalo esesiwuqala lo? Uzaphela konke kulokho kufana kumbe kuzaba lobubelo?
Sokuyenzakala mina ngokubona kwami. I'm so angeke ngisho ukuthi kuzayenzakala ngale ndlela, kanti ngokubona kwami yikho kuthiwa khona ngesiNdebele liyabe selidumele emansumpeni. So abantu ongayenza selizogcwala noma kuyenzeka nje. Isikhala saku kwa ngisi ndebele isikhala sakutsha isho ngani ndizadubuka nje akungeke kwenzakala ukuthi umnyaka next year kube nje kungani into ejayelekileyo ebonakala ngamehlo abantu. Next year kukhona okukhulu okuzenzakala esizobona siye iZimbabwe izo either kuzenzakala ukuthi izana uPF idilike ivele ibhidlike or iZimbabwe njengelizwe idilike yona nje wonke umuntu kala ngisho lokuphefumula manje kusaswelakala ikhokhu nethukela. Next year if izinto zingasajikanga izane yadilika or iZimbabwe kuza kuba manje sokuyinto yokuthi wonke umuntu uqhawuke eZimbabwe kwenzakala into entsha, into engakaziyenzakale in terms of udilika. So sokufika epointini where ithumba sokufuze lidubuke and mbona ingani into enhle naleyo akusela yenye ipoint selibuhlungu ukuthi lizadubukela lodwa alisadingi ukukhanywa lizadubuka lodwa bese nje sokudingakala ukuthi ababuya baligezise bese kuthiwa lidlulele lothumba. So kudingakale labo abazazifaka kuma-position okuthi if lidubuka bazoliklina njani kusasa kuyiwa phambili lingabuyi futhi lisikhathaze leli thumba.
Hhayi, kezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga baba.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni.
Umnyaka wonke nje u-2018 wonke kube lesikhathi ama-promise that esikhangele kuzaba khona kuzobe inguquko azabe khona. Siyakhangela ukushota kwezinto ama-basic commodities, ukushota kwe-fuel, ukukhwela kwe-fuel khonokho kukhweza izinto. And obungcono ubuyele obubekhona ukuthi kathesi impilo kule maternity free, but okunye lokho okuningi kunzima kakhulukazi ukuthi umama bathole ukudla baphekele abantwana konke konke lokho lana kunzima kakhulukazi ama-basic commodities kawakho atholakala khona adura ekhona ama-criticism zakathi ephuma obama abaningi bakhe sibancedisa kakhulu bathole ama-results ngoba utitsha la ezikole bebamba ama-results and uthole ukuthi umama ngiyoliduwolo lolo. So impilo yeZimbabwe sile kathi kathesi inzima kuwonke umuntu kathi i-waste umama lapho kulama-crisis khona every time umama isaphu fault or
triple. Ubusithi lapho bekubanjwa ama results emhloliso ka grade 7 ngezinye indlela ungathi umnyaka lo ngabe uphele kuhle yini njengoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahala.
Uphele kuhle kakhulukazi kodwa vele bekungekho emthethweni khona lokho ngoba semelisile ukuthi ngengehlangano sinethi abantwana bathula ama results ngoba bekukhuluma i constitution is unconditional then bese bephiwa. but we took about one banning with it. Oh, Mama, there's a time to ask that I'm a police. So, linking a phone to the other line, I look, I'm a police. I wanna, Umland, you will only pass the law according to Section 219. I couldn't look to the second day of the time about the master. No, we're going to get home as I get home as Avantuana, which Umzan is a kind of exciting after the two of Sakana and the service. So, the Akarazella could have a good one of Holman to say in the Yamahala, what has been out of the plan. Financing because of course I said there was influence but the EWE funds. They are both accountable using the 4A, like I said before.
This is Kangela Umyaga Ozayo.
Yeah, we kind of move a cooler as go to a team that young want to medicize a malum to push and over Kuluman. The first Kuluman Okona, who mainly are winning in Zamo. We are getting my Kala Makilo and Grandzani as well. She never was with his Funuk Zelua. I'm a writer in the Columbia corner, and you are going to use the constitution with the toilet of the Funai. What is my guess? I'm going to get 15,000 by who made it to be covered. If it means the good for Katik on a party, Tiago Conangale, I was called Iona, who made a good woman, Janus, I won't find that. But what are the strategic or the certain thing? Mobakina is in danger over to that cover as his dinner.
See Kulumanje, who in Eligubona, you to open the Gobla, your Abbess Fazan, Abantuan, but Lalanjani, careful, Lekissimus.
I think I really keep it carefully keeping with a criminal in the civilian. You can be the much age, such a much is Lavella, and Jimmy will see a good man. A man's eye, I feel 2,000 hours, 600 hours, which film command with 2 expressions. Then, so a good man's, a good woods, a good patron. Vele konke nje iyazibo kuplik iplik sibonga lokuthi nje siyaphila nje kuphela otherwise oko ukuthi singathi sibili sisiphisimosi siyethi akuvakathelwana asihamba ngemakhaya ngoba ngeviki abantu sivala imsebenzi siya emakhaya ipetroli bengekho ukuthi kuthele izimoto ezihamba emakhaya amabhasi akhwela 100%. So izinto ezisidanisayo so hayi sibongele ukuthi nje siyakuphila funa uhulumende angenele kakhulukazi xa ukhuluma ngentengo sikhangele ukuthi ama-inform akhwele angikwazi ukuthi uhamba njani uyathola kule price ye-US ibize kwale price ye-bond for instance i-inform yomntwana we-primary kade nge-US $18 nge-bond $76 which is really crazy ngakunanzelela kwinto wamkhona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olakto abakude-report kolapho bakhwelile from 50 cents all along besithenga 50 cents lapho kodwa ke $1.80 kwezindawo $2.20. So asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbinjani ngezinye izinto ezincane nenezisazikhangela ukuthi ngama-local products but kukhwela kuze kukhwelethi kusadelele ngingazi mpele izifiweli. I'm not an economist but ezinye izinto ama-price abnormal so we need the government in that in also this.
Leyo balaleli bingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eye Women of Zimbabwe Arise iwoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo izwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu lekhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisas Banda.
Behle ngobunengi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweZimbabwe bahlangabezwayo kuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani. Kodwa ngisebenzela ngikhona phe South Africa njengabanye abafana ngise Johannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone ukhisimusi ngayidlala emuli. Ah, mangifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye fuel, fuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference angkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vele kwele Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi
chisa mina lokho ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokho ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle abantu abanenge ku private sector baku diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa iconstruction ngani ukuhamba kahle lemgwaqo ngikangabona emgwaqo from eGwandu siya lekezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo
omnonzana nyoni kavumelani lo mawabeni
mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe kumbi bethi zospenda Xmas time le family yami manje lapha kunzima la ntoza khona zadura ukutula nje la drink
ukukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu
iChristmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinelwa so sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe
ukukhala wonke umuntu imali iyahlupa amafutha ezimoto akatholakale njalo intengo zikhuphuka njalo nje ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje ngiyimele isitudio 7 igama ngu-Ezra Jesus Banda.
Mathe sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheka yami inhliziyo nxa ngikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha ngiwenyukiyele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombazana come stanabana come ntombazana come stanabana come ntombazana come stanabana come ntombazana come stanabana
kude mani yiniki zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwelwa ngumthakathi kakutshayela amathambo iqome ntombi ngibe ngunowa ube ngwami omkhumbi zonela mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansabula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiswa senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khonokho nyakuthanda ikholokho ngikuqome ntombazana yenza khonokho
Ngiqome ntombazana ngizinqande ziye khona lekhaya ingoma emnandi
ingoma kalikhwa okancube ngiqome ntombazana isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.